Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 29 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wangu wakanaka chaizvo uye ndingati kune vakawanda chiitiko chekutanga kuti mukuru wenyika ange achisangana nevemabhizimisi zviri pachena, vachitaurirana zviri pachena.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano nevakuru vemabhizimisi. Sachigaro wekomisheni iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare neMauto vaKalema Mushante votarisirwa kuongorora nyaya yemunhu anonzi akasungwa kuBulawayo achipa homboo kukomisheni iyi. Hurumende yotenda kuti yakambokanganisa payakatanga kuparura mutemo wekubatira vanhu mari pavanoshandisa makadhi ekumabhanga. Mashoko ava magaya ekuti vaona mushonga wekurapa chirwere cheHIV AIDS negumarara yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano wechimbi-chimbi nevakuru vemabhizimisi kuedza kugadzirisa zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika. VaMnangagwa vatora mukana uyu kutsanangurira vemabhizimisi ava nezvematanho ari kutorwa nehurumende yavo mukugadzirisa upfumi hwenyika. Vanonzi vavimbisa vemabhizimisi kuti vapinda musangano uyu kuti nyika icharamba ichishandisa mari dzekunze uyewo Real Time Gross Settlement kana kuti RTGS nemabond notes akakodzera uye vachiti akakodzera sekushandiswawo semari, vachitiwo hapana chingaita kuti vanhu vade kuvachinjanisa nemari yekuAmerica. VaMnangagwa vanonzi vayambirawo vemabhizimisi vanonzi vari kuchengeta zvigadzirwa zvavo vasingatengesere vezvitoro kuti vachatarisana nemitemo yakaomarara. Vanonziwo vachema-chemawo nekukwira kwemitengo yembeu yechibage vakakurudzira vezvitoro kuti vaone kuti mitengo iyi yadzikiswa pasi. Asi dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti matanho avaMnangagwa aya anogona kukanganisa mafambiro ezvinhu mune zveupfumi sezvo achionekwa sekupindira mukutarwa kwemitengo yezvinhu. Vamwe vemabhizimisi vanyutawo kuti vakasiyiwa pakakokwa mamwe masangano evemabhizimisi kumusangano uyo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu avo vanove mumwe vemabhizimisi vapinda musangano uyo.
Musangano wangu wakanaka chaizvo uye ndingati kune vakawanda chiitiko chekutanga kuti mukuru wenyika ange achisangana nevemabhizimisi zviri pachena, vachitaurirana zviri pachena, zvokuti munhu nemunhu anenge achitaura maererano nemamiriro anenge akaita sekta yake zvisina kana dambudziko kana chekuti munhu anenge achitya. Uye patanhaurirano maererano nenyaya yemitengo yezvinhu, kushomeka kwezvinhu uye kuparurwa kwakaitwa mutemo wekuti vanenge vari chikwanisa kunotenda zvinhu kunze vanga vachinokwanisa kutenda zvichipinda mukati menyika.
Imi sevemabhizimusi munoona zvakakosha zvakadii zvaitika izvi? Tichiona kuti pane kurudziro yekuti mitengo isange ichiramba ichikwira asi muchitiwo muri kunetseka kuwana mari yekutenga zvinhu kunze.
Zvinhu zvakakosha nekuti mutungamiriri wenyika ari kuti Zimbabwe is open for business. Havangaendi kuvachinoti Zimbabwe is open for business vasingasangani kana kubatsira vemabhizinesi aripo. Saka ndo kukosha kwazvakaita kuti mutungamiriri wenyika varakidza kuti munhu ano da kuti mabhizinesi akasiyana siyana anga achienderera mberi kunyange dai zvazvo paine matambudziko. Uyewo tikatarisa nyaya yekupinzwa kwezvinhu zvichaita kuti mitengo iderere nekuti zvinhu zvinenge zvichiwa munyika zvakawanda. Saka ndo nhau yakanyanya kukosha iyoyo kuti zvinhu zvinobva kunze kwenyika zvichauya zvigoita kuti zvisangane nezviri kugadzirwa muno, mitengo igodzika kune vatengi, uye mari inenge ichishandiswa kunotora zvinhu zvayo mari yekuti ichange ichipuhwa kubva kuhurumende imari yekuti munhu ane mari yake yaasiri kushandisa kana kuti yaakachengeta kana kuti inenge iri pairi anokwanisa kungoenda onotenga zvinhu zvozvouya, kana kungava zvekushandisa pamba, zvingava zvekuti zvekutengesa, kana kuti zvingava zvekugadzirisa zvinhu mumaindastri. Vanhu vanokwanisa kunge vachingonotenga zvinhu zvavachiuya nazvo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro wekomishen iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu nemauto muHarare vakalema Moshante vari kutarisirwa kutaura nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvekusungwa kwemumwe murume kubulawayo vaWisdom Kwananzi avamiswa pamberi pedare remagistrate nhasi vachipomerwa mhosva yekutuka vaMnangagwa. Vanhu vatanhatu vairatidzira kusafara nekunonoka kwezvainge zvabuda musarudzo kusanganisira vamwe vaingozvifambira havo vakaurayiwa nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare zvakapa kuti vaMnangagwa vaombe commission iyi. VaMkwananzi pavaipa humbowo kukomishen iyi nemusi wechishanu kubulawayo vakataura mashoko ekuti vaMnangagwa ndivo vakauraya vabereki vavo munguva yegukura hundi. Kusungwa kwavaMkwananzi kuri kushorwa zvikuru nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu. Nhasi dare raMagistrate Mbulawayo rapa vaMkwananzi mukana wekubvisa mari yechibatiso vachibhadhara mari inosvika madhora $200 kuti vatongwe vachibva kumba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yekomishen iyi Buzvinafundo Love More Maduku tikatanga nekuvabvunza kuti vave kutarisira kuenda kupi.
Izvezvi musangano uri kuteera kubva patakabva kugweru musi wa27 October. Tava kunoita musangano musi wa10 November kwamutare. Tinenge tiri mutanhu rekwamutare tichiita maitira takaita kubulawayo nekugweru. Tinenge tichitanga kunzwa vanhu vaya pamwe pane vanhu vari ikoko vari kuziva zvakaitika kuHarare. Kwanofanira kunge kuinezve vamwe vanhu vane zvekutaura zvavangada kutaura pamusana pezviri kuitariswa nekomisheni kuti ramangwana zvichazodzokororoka. Pane pfungwa dzavainazvo zvemapurisa kuti anofanira kuita sei kana masoja anofanira kuita sei. Chero zvavanoda kutaura vanhu vanenge vaine mukana wekwamutare musi wa10 November. Tapedza ipapo tiridzoka kuHarare musi wa11. So 11, 12, 13 tinenge tava muHarare tichitanga kuenderera mberi nenyaya yekusvitswa kuti kumapurisa nekumasoja chii chavakaita uye vari kutitiwo nenyaya izvo zvakaitika apa. Ndo patinenge takutaura nenyaya dziya dziya ziri kunzi nevanhu chii chakaitika, ndiani akati vanhu vapinde mutawni kana ari masoja chii, zvese zvaanga zvitaurwa nevanhu ndozvatinenge takuita kuHarare kubva musi wa11 kusvika musi wa13.
Asi pane urongwa here wekuti mutaure nevatungamiri venyika kana mapedza kutaura nemapurisa nemauto?
Zvinenge zvichienderera nemhinduro dzatinenge tichipiwa nevatichatanga navo apa. Saka tinotoramba tichitaura nemunhu wese kusvika anza dzese dzatinoda dzinge dzauya. Kana dzikanga dzauya pakasi apa tikagutsikana nezvatinenge tichinzwa kuti hashano umbo wakakwana tinongomira ipapo, asi tichataura nemunhu wese anenge aine zvechekuita nezvatiotaura. Saka tingatange tatinawo tichitaura nanhingi 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 tirikungodawo kuzwa umbowo chete kubva kumapurisa, kumasoja nekukwira kwavanenge vachiita.
Asi vanhu havazotye here kupa umbowo vamadhuku? Takaona mumwe achisungwa kuBurawayo uko mushure mekunge apomerwa iye mhosva yekutuka mutungamiri wenyika.
Hatina kuzviziva izvozvo, tatanga kuverenga mumanyuzipepa nhasi. Ndofunga chairpesoni wedu vamonitati vachacheka kuti chakaitika. Tinongokurudzirwa nekomishen ndechekuti vanhu vauye vataure zvavanoona nezvavari kuda kuti zviitike. Hapana munhu anofanira kuzosungwa kana kukanganisirwa nekuti ataura kukomisheni.
Mozuna Fundo, Lavmo, Maduku, Vastora Varpernare, Muarare. Hurumende nasi yakumbira regerero ichiti yakakanganisa apo yakaisa zvechimbi chimbi mutemo wezvikamu zviviri kubva muzana padora rega rega kana kuti mari inobatwa munhu achinge ashandisa kadhi kana kuti kambani pamari inosvika madhora gumi kana kudarika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guamatanga vakumbira ruregerero kunengo dzeparamende nhasi apo vange vari kupindura mubvunzo pamusoro pebhajeti regore rinouya. VaGuamatanga vati vakakanganisa chose uye izvi hazvichaitika zvakare mune ramangwana. Vati bazi ravo richashanda neparamende vemabhizimisi pamwe nevamwe vachiti vainge vasingatarisire kutambirwa kwakaitwa mutero uyu wakapikiswa zvikuru neveruzhinji nevamwe vemabhizimisi. Mumwe mutapi wenhau dzemabhizimisi vatawanda karombo vavo dzeStudio 7 kuti semunhu mutsva vaGuamatanga vanofanira kupiwa mukana kuti vaonekwe kuti vachatevedza zvavataura here.
Ndinovaziva vaGuamatanga vari munhu anotaura chokwadi. Ndinofunga kuti tinofanira kumbovapawo mukana wekuti vataridze kuti tingavimba navo here nguva yakareba iri kutevera. Kana vakateedzera mashoko avo vataura kuti zvese zvavachaita vachange vachidzoka kuvanhu kana kumabhizinesi vachitaura kuti izvi ndo zvatafunga kuita izvi.
VaGuamatanga vati mutero uyu wakakosha chose uye imwe mari ichawanikwa pamutero uyu ichashandiswa mukusimudzira mabasa ezveutano, dzidzo pamwe nekubatsira vanotambura. Vatiwo paramende iri kugadzira mutemo wakaomarara wekuunganidza mari dzemutero kubva kumakambani avo vati anobata mari idzi asi asingadzozvisvitse kuhurumende. Vati pane mari yemutero inodarika mabhiriyoni mana nechidimbu yakabatwa nemakambani isati yasvitswa kuhurumende uye vayambira vese vane mari iyi kuti vabhadhare vasati vatanga kuteverwa nevebazi rezvemutero. VaGuamatanga vashora kukwira kwemutengo munyika vachiti zviri pachena kuti vemakambani vari kuita hunjire nekuda kuwana mari yavasingakodzeri nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsanangudzo. Vati zviri kuitwa nemakambani chitsotsi chiri pachena uye vati harisi basa rehurumende kutara mitengo yezvinhu asi hurumende inogona kuzotora matanho akaomarara kana makambani akaramba achiita zvechitsotsi zvaari kuita. VaGuamatanga vati hurumende ichatura bhajeti ra2019 re6.4 billion uye vati bazi ravo richaita kuti vanhu vasungedzisimbe uye vacharamba vachideredza uwandu hwevashandi vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Veruzhinji vanoti vari kutambira nemaoko maviri kugadzwa kwakaitwa mutungamiri wemudc vanelson chamisa semutungamiri wevanhu kana kuti people's president nemusi wemugovera. Zvichakadai vachamisa vakurudzirwa kuti vatore matanho nekukasika ekugadzirisa upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vakaita sava Ruben Mutangadura vanoti danho rakatorwa neveruzhinji rekugadza vachamisa semutungamiriri wavo rinoratidza pachena kuti zvakaziviswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hazvisi kutambirwa neveruzhinji nanhasi.
Politically kunoita rine impact nemeseji yanenge vasinda.
Vatapiwa nyandima vanoti sevechidiki vave kutarisirawo kuti vachamisa vagadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika uye vati vamunangagwa vanofanirwa kusiya basa zvachose vosiya vachamisa vari panyanga.
Isu tinoona kuti aiwa saprezidendi tichamisa aiwa tongotarisira kuti vachinje zvinhu.
Izvi zvatsinirwa navatinei munetsi avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reconcerned citizens agenda.
Vana veZimbabwe vaiva iri kune nhamba yavaiva nayo zvakarangidzwa kuti vane chivimbo navachamisa. Zvese izvozvo zvakarangidzwa kuti vachamisa vakatambirwa zvine masimba uye vachamisa ndiye munhu akavhoterwa nenyika uye ndiye mutungamiriri weZimbabwe.
Mutauriri wesangano rehashtag tajamuka vamakomborero haruzivishe vanoti chave kudikanwa ndechekuti vachamisa vachitora masimba ekutungamira hurumende. Asi mumwe mugari womuHarare vafani chaparadza vanoti kugadzwa kwakaitwa vachamisa neveruzhinji ndiro rinonzi damba vanana.
Zvakaitwa nebato reMDC Alliance Nzvemugovera idanho rinoratidza kuti varume vapererwa kutamba nenguva. Tangoti kuda kutamba nepfungwa dzevanhu vanoratidza kuti havasi serious pazvinhu zvavari kuita.
Saka uku kungoitwa hako sezvo ndikaunganidzawo shamwa dzangu ndikazviti nda president, hazvino kuti nda president.
Mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti chitsvambe chave kuna vachamisa kuti chii chavachaitira vanhu vari kuvatsigira.
Chavapo ndechekuti zvavagadzwa navanhu sapresident wavanhu vachiratidza kuti vane chaunga, chii chavachaitira vanhu? Nokuti kugadzwa nokuita zvinopa kuti vanhu veZimbabwe varerukurwe neupenyu zvinhu zviviri. Saka tinoona vachamisawo vakatarisana nedambudziko guru kwazvo nokuti vakomana vezano havasi vakomana vanoratidza kuti vangabva pakuba noumhondi hwavo. Vanhu vanoda kuramba varipo panyanga vachiba, zvisinei kuti vanhu vemuZimbabwe vari kuyaura nenzara, vari kunungwa sose nomuromo. Saka chitsvambe chiri kweMDC zvekuti vachamisa zvavagadzwa sapurezidendi wavanhu. Chii chavanoitira vanhu kuti zvinhu zviendeke, zvionekwewo kuti vanhu vemuZimbabwe vava nani nokuti vana purezidendi wavanhu? Saka ndo dambudziko guru iroro kuti purezidendi wavanhu achaitirei vana veZimbabwe vayaura nenzara vasina mabasa.
Vachamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzotambira zvakaziviswa neZEC kuti ndizvo zvakabuda musarudzo. Kunyange zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court, vakaudza vatsigiri vavo kuti vari kuronga kuratidzira kwakakomba munyika yose munguva pfupi iri kutevera. Kudzamara vamunangagwa vabva pachigaro uye ivo vatora matomu vachiti ndivo vakakunda musarudzo. Asi nekune rumwe rutivi, vamunangagwa nebato ravo reZANU PF vanoti vakakunda zviri pachena vachiti vachamisa vanofanira kutambira zvakabuda musarudzo. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vakaudzawo bepanhau reHerald kuti zviri kutaurwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaMorgan Komichi zvekuti bato rinopikisa iri rakagadza vachamisa semutungamiriri wenyika hazvina kusiyana nekuda kupirigura hurumende. VaMoyo vakayambirawo vachiti kuita kwakadai kutamba nemoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano emuAmerica anoti reInternational Republican Institute kana kuti IRI neNational Democratic Institute kana kuti NDI ayo akaenda kunoongorora sarudzo kuZimbabwe pasi peZimbabwe International Election Observer Mission anoti aburitsa gwaro raro ravo rekugumisira pane zvakabuda musarudzo idzi. Masangano aya ati pachitariswa nerondo yeZimbabwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu makore gumi nemasiri apfuura, sarudzo dzegore rino dzainge dziri nani zvadzo. Izvi vati zvinoratidzawo mukuzvipira kwaitwa nevatungamiri venyika kutaura kuti vanoda kuita sarudzo dzakachena uye kukokawo vaongorori vesarudzo vekunze. Asi masangano aya anoti izvi hazvina hazvo kubatsira vanhu kuti vave nechivimbo nesarudzo dzemunyika. Kurayiwa kwevanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu kwashorwawo zvakanyanya nemasangano aya. Masangano aya atiwo zviri kuvana veZimbabwe kuumba nyika yavo, asi akurudzira kuti vaite mushandira pamwe. Bazi rezveutano raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti vanhu vose vari kurapwa chirwere cheHIV AIDS vanofanira kuti varambe vachiendera mberi nekunwa mishonga yavo, kwete kufamba vachiti mushonga wekurapa chirwere ichi wawanikwa. Bazi rati kana paine munhu ati awana mushonga unorapa anofanira kuuya nawo kubazi iri woongororwa. Zvichakadaro sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kana kuti ZADHR rinotiwo rapa mukuru wekereke PhD Ministries vaWalter Magaya mazuva matatu kuti vadzore mashoko avo ekuti vainge vawana mushonga unorapa chirwere chegomarara pamwe neAIDS. Sangano revanotengesa mishonga reRetail Pharmacists Association ririkuyambirawo veruzhinji kuti vachenjerere mashoko evanhu maprofita nevezvematongerwo enyika pamwe nedzin'anga pamusoro zvikuru vanenge vachiti vawana mishonga inorapa zvirwere izvi. Sangano iri rinotiwo vanhu vose vemafamasi ndivo chete nyanzvi dzinoona kuti mushonga unoshanda here kana kuti kwete. Atachigoriwa anotipanyaya inotevera.
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero iri rinoti vamagaya vakatadza kuita izvi richavasungisa. Vamagaya vakaudza nhengo dzechechi yavo nezuro kuti vakawana mushonga uyu vachishanda nevamwe vavo vanobva kunyika yeIndia. Vamagaya vanoti zvakatora makore maviri etsvagiridzo kuti vawane mushonga uyo unogadzirwa kubva pamiti inowanikwa muno munyika nekunyika yeMozambique. Asi sangano reZADHR rinoti zviri kuita vamagaya hazvina kunaka sezvo zvichigona kukonzera kuti vateveri vavo nevamwewo vanhu vazorega kunwa mishonga yavakapiwa nana chiremba votevera zviri kutaurwa navamagaya izvi. Mashoko avamagaya achoropodzwawo nevanhu vakawanda munyika. VaBig Boy Manatsa vanoti kuita kwavamagaya kuchaurayisa vanhu vakawanda vanovatevera. Izvi zvinotsigirwa navaElvis Karonga ava vanoti vamagaya vanofanirwa kuzozvirova dundundu kana mushonga wavo wagamuchirwa nebazi rezveutano munyika.
Hazvina chokwadi kusvika vanhu vazvipuruvha kuti mishonga uyo wawane. Uyezve chokutanga magaya ngaatanga ambomira kumhanya kuparidzira kuti ndawana mushonga weAIDS kana asati asvika kubazi rezveutano. Ndo chete une kodzero yekumuudza kuti mushonga wakawana waakukwanisa kunge uchirapa kana kuti kunge uchipedza chirwere cheAIDS, kwete zvaakutitaurira izvozvo. Ngambotimirira izvozvo.
Mumwe mugari wekukaroi vatinashe mazi vanoti vamagaya varatidza kuti havasiri mweya sezvo vave kushandisa midzi yen'anga nekudaro havafanirwe kuteererwa.
Hanzi muti unowanika muZimbabwe nekumozambiki chete. So which means a prophet kana auta zvemidzi nechiitira aregera kun'anga lai.
Vakaronga vanoti vamagaya vanofanirwa kushanda nebazi rezveutano votora vanhu vari kurwara nechirwere cheAIDS vovarapa zvonyatsoonekwa kuti vapora vasati vazvipembedza.
Kana iye achiti ane mushonga weAIDS asati atanga kuparidza kuvanhu kana kuparidza muchechi mai kuti ndinemushonga, adi kuenda kuHarare Hospital kana kuenda kuParire Nyatwa, unosvika unokumbira kune vemutemo handidzika nebazi rezveutano kuti no isisuka inini samagaya ndiri kukumbira kuti ndomborapa vanhu ava, vanhu vandu vachapupura pasi rese rino kuti ini ndakukwanisa kurapa chirwere ichi. Kana vanhu ivo vapora vachazova chipupuro.
Asi mumwe mutendi vaRenius Ramba nepasi vanoti vanhu vasakurumidze kusora vamagaya sezvo Mwari vachigona kushandisa munhu kuuya nemushonga wezvirwere zvisingarapike.
Mwari vanhu vanotuma munhu wavo sekanga taona toda kumbo kuti Mwari taiwanozi Mwari vanhu vanoda kupiwa nguva kuti Mwari vachati nguva iyi ikasvika zvese izvi zvichaitika zviri.
Bazi reNational AIDS Council kana kuti NAC rabudisa chiziviso chekuti vose vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiona hweHIV varambe vachinwa mapiritsi avo sezvavakataurirwa kumakiriniki nekuzvipatara. Bazi iri razivisawo kuti hapasati pawanikwa mushonga wechirwere cheAIDS vachiti kana paine munhu anoti ave nemushonga wakadaro unofanirwa kuongororwa nevana mazvikokota nekubvumidzwa nebazi rehurumende rezveutano. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Nyanzvi munyaya dzechirwere chegomarara dzinoti zvakakosha kuti munhu anenge abatwa nechirwere ichi akurumidze kurapwa nana chiremba kuitira kuti chirwere ichi chisakombe mumuviri wake. Kiri Mudzamiri anotipanya inotevera.
Imwe nyanzvi yemuchirwere chegomarara Dr. Nomsa Tsikai avo vanoshanda neHarare Oncology Center vanoti kana munhu achinge atanga kupiwa mushonga wekurapa gomarara anofanirwa kuramba achishandisa mishonga iyi kudzamara audzwa nachiremba zvekuita.
Patient taitanga mushonga yecancer haifanirwi kumira mushonga iyoyo nekuti dambudziko racho rinoita ukasha rikamboti tambori rova nemushonga and then tomisa rinobva rasimudza musoro riine ukasha zvokuti patinoda kuzotanga futi treatment rinogona kutadza kudairira.
Asi vanoti zvitoro zvinotengesa mishonga zvinoda kubhadhara nemadhora ekuAmerica kuitira kuti zvitoro izvi zvikwanise kutenga mimwe mishonga.
Hapane nyaya vazhinji madokta hatisi kukumbira US dollar tichiri kubvuma normal currency yedu yemunomo. Ehe. Asi vari kukumbira US dollar mafarmacies anotengesa mushonga nenhau yekuti mushonga iyoyo haigadziri munomo.
Mumwe mudzimai akambosanganawo nedambudziko iri muzvare netsai dzinoreva vanoti kurapa chirwere chegomarara kunodhura zvikuru sezvo pachidiwa mari yakawanda iyo veruzhinji vasingakwanisi kuwana.
It's an expensive disease. Cancer inodhura. On average ngati tiiseni mushonga yandanga ndichinwa yekimo ndinonida $450 every 2 weeks. Saka ndifungi kuti ruzhinji wevanhu vanorwara nekenza vanokwanisa kuafoda mishonga iyoyo. Ende pamusoro pemishonga ikai pane zvimwe zvinoitwa zvinoda mari. Semuenzanzo unofanira kutorwa ropa rako usati watanga cycle yako yekenza. Every new cycle unotorwa ropa rotariswa kuti rakanaka here, rinoita here kuti ukwanise kuenderera mberi nekunwa mishonga. Nekuti ukapiwa chemo ropa rako rakadzika unogona futi kutofa.
Dr. Tsikai vanoti zvakakosha kuti munhu agare aine muviri wakagwinya uye kudya chikafu chisina mafuta akawanda kuitira kuti munhu asabatwe nechirwere chegomarara.
Ndakabvunzwa nevanhu vakawanda zvikuru kuti kusei dambudziko irori rebreast cancer ranga risinganetsi kudhara. So ndoo imwe yemareasons kuti sei zvanga zvisinganetsi kudhara. Nauye kuti vaikasika mamwe vachiita vana kana vari 18-19 and then woita vana vakawanda vachiyamwisa. Saka zvaivabatsira. Uchionawo futi nekudhara chikafu chaidyiwa chikafu changa chakasina kuwanda mafuta, iyo yatoti western diet ine mapreservatives akanyanya, chikafu chiri kutivhiringidza. So kudzoka back to a traditional food tinoona zvichibatsira.
Dr. Tsikai vanoti gomarara repazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese anouraya madzimai emuZimbabwe kana rikasakurumidzirwa kurapwa.
Number 2 yekenza iri kuvhiringidza vadzimai. Number 1 iri yemusoro wechibereko cervix. Number 2 ndebreast cancer uzamu. Vadzimai vazhinji vari kubatwa nedambudziko iroro vari kufa futi from dambudziko iroro. Cancer inokonzera zvinhu zvakawanda. Iri iyoyo yezamu. Pane zvatinotaura kuti zvinoenderana nemahormone. Saka vanotora mahormone especially vachiaffectekawo kuti kana maperiods aguma zviya wotora mahormone zvinogona kuvhiringidza. Kune vaye vasati vaita pedza maperiod ukanonoka kuita vana unogona kuvhiringika. That is kuita vana after age ya 30 kusa breastfeed kuno increase risk.
Dr. Tsikai vanoti Zimbabwe haina ruzivo rwakanyanya pahuwandu hwevanhu vane chirwere chegomarara kunyange hazvo chirwere ichi chiri kubata vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezveurongwa hweMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa zvekupemberera kusvika makore 10 nemapfumbamwe kwebato iri kubva parakavambwa pamwe nekugadzwa kwavaChamisa semutungamiri akasarudzwa nevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202 0818. Sezongo edi apera rigaiti mbotari samsore na ujakare. Mutungamiri wenyika vaema suru mnangagwa vano ita msangano nevakuru ima bizimisi. Bazi rezve utano royambira vanhu vari kurwara nechirwere cheHIV AIDS kuti varambe vachimwa mishonga kunyangwe hazvo Prophet Walter Magaya vari kuzviti vawana mishonga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Blessing Zulu, tokufai mina Standikile munaudze isiNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 29 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama-RTGS kanye lama-bond notes, wona athi alesisindo esifanayo ledola leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana noMongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokheli webandla lokholo ole Prophetic Healing and Deliverance Ministries uMnumzana Walter Magaya usolwa ngabaningi ngenkulumo yakhe yokuthi usethole umuthi owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama-RTGS kanye lama-bond notes, wona athi alesisinto esifanayo ledola leMelika. Ekhuluma isesikolweni sakhe State House lamhla emhlanganweni leziphathamandla zamabhanga lamankampani amakhulu elizweni, uMongameli Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi ukuthi bengafihli impahla ngabomo besenzela ukuzithengisa ngentengo ephezulu. Uphinde wasola kakhulu ukukhwezwa kwentengo yenhlanyelo yomumbu, yena eqonge kakhulu. Ukusenjalo, sixoxe loMnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ngokukhuphuka kwentengo yenhlanyelo kanye lemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba.
Owana bakithi kuvele kuyahlupa imihlolo nje, sekusemahlangeni. Yilowo nalowo wenza okuseCanada kakufunayo. Isikhwele lokuyana okokuthi vele bathi abantu bangalini, ngoba nxa inhlanyelo izabiza more than $100 yedlule ikhulu lamadola, umuntu ozihlalele ekhaya emzini wakhe eswela imali idola kuya esigayweni, manje ikhulu lamadola lelo uzalithatha ngani? Labo abathengisi benhlanyelo ngabake basebenza amakhanda abo babona ukuthi labo sebencindezela abantu njengohulumende, bancedisana lohulumende ukwenza impilo zabantu bakuleli lizwe libe nzima.
Uyavumelana la uhulumende ukuthi intengo le kumele iyehliswe?
Ye, ngiyavuma ukuthi kumele inhlanyelo yehle, kodwa kulalokho okuthiwa yi-chain of production kumele kulandelelwe ukubonakala ukuthi kambe imali yona leyo kusukela ekuqaliseni kuse ekugcineni, umuntu uchitha imali enganani, nxa esethengisa inzuzo yakhe kumele ibe nganani. Kodwa uhulumende ke yena kaza kathi abantu laba ngabehlisi engazange atshengise ukuthi kanti kungani esithi kayehle. Kakwenziwe kulandelwe indlela ukuthi kuqalisa lapha kuselapha abantu inhlanyelo ingaba yimali engaka. Kathi engathi sinkwa bebethe bayakhweza ngomgqibelo, yena lowo hulumende walile ngoba uthena ingqoloyi nguye okhupha imali yamanye amazwe. Yindaba engadinga indlela ezifana nayo ancedise ukuthi inhlanyelo iye phansi. Ukukhuluma ngomlomo uphele ethi behlise kakusizi ngaludo ngoba navele izakhwela.
Kodwa kuyini elikubonayo khona ngapho, abantu sebeqalisile yini ukuphendula emasimini?
Ye, bakhona sibilanda abakhuluma abafuna ukuyaphendula. Ngilabo sibila asebengicela ngoba naloku ithalakitha kwami okusebenzayo, abathi ngibuye ngizobaphendulela, ngesenzela ukuthi nxa lisina bazagqiba bahlanyele. Kota wabuye batale zima kawa kwa mafuta ngeki lakona abe makalajini. Tapatiro kona sukule mkucha na etizi. Ugudumda wabuye le skubu sakatai. Mfuni skubu zika ngoba. Nga usi atendu na ngetala hini. I hekta eota ifuna i 20 liters. Nga ula ma hekta amabila ufuni 40 liters. Uza itula ngabi juwa le makalajini beza wana. Abantu baphakwe litirembo kodwa kodwa yeba khona silaba asifuna ukuthi ngabe baphendula bamelele ukuseyula kwethu.
Lo mnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le emadawundeni. Umthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhla okhulule umnumzana Wisdom Khwananzi ilunga lemthwakazi Republic Party elibotshwe ngolwesihlanu lisipha ubufakazi kukhomishini kamnumzana Mohlanthe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha likaMkhwanazi olilunga lenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye-Abameli Human Rights, umnumzana Tanaka Mogani uthi kuyadanisa kodwa ukuthi uhulumende umalele ukuthola usizo lokwelatshwa kulandela ukuhlukuluzwa kwakhe ngamapholisa ngesikhathi bembopha.
Right, kumele ibheyili sebemkwakhisi sebemnikile ibheyili bamnika ibheyili $200 bathi aripote kanye ngeviki njalo njengayintaphila ma-state witnesses. Ikhothi icazise khona ukuthi ibheyili ayikho nguncitsha umuntu nje ngoba i-state kumbe ama-state agents awafuni kumbe ayawuphoza ngoba ibheyili ilungele lito eliku-constitution. Icala lakhe i-undermining the authority of the president in terms of the court ne-assault.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikahulumende sokwalela uMkhwanazi ithuba lokuyakwelatshwa.
Singakhangela izibambiso ezenzakala eHarare lezibambiso ezenzakala ebantwini bakithi kuba lo mehluko. Sike saba labantu abayenze i-heavy violence eHarare sabona bephiwa ibheyili ye-$50 kodwa ngasokubuya abantu bakithi ngapha kuqanjwa inkalakatha zemali. Singakhangela ibheyili ka-Wisdom kathiwe i-$200 ubusuze ukuthi cala bani elingamenza aphiwe ibheyili ye-$200 ubusubona ukuthi hayi uhulumende lo ukhona vele kasifuni thina njengabantu bakumthwakazi. Kuyakhanya ukuthi uhulumende lo usaqhubekisela igugurawundi yakhe phezu kwabantu bakithi ngoba sicabanga ukuthi njengomuntu olimeleyo kunanzeleke ukuthi uchawe ngamapholisa bekumele ukuthi ahambe ayelatshwa ngoba i-report ishilo ukuhambe ayelatshwa esibhedlela kodwa bamgcina ngendlela yokuthi bafuna ukumhlukumeza ukuthi angatholi ukuphila okungcono.
Moyo unkosazana Praise Yangulube naye usole isiphatho sikaMkhwanazi ngamapholisa.
Kubonakalisa ukuthi nxa kubotshwe umuntu wasemathebeleleni kuba le nketho abe-charge ukuthi umuntu lowo angadliwa esibhedlela. Siyabona ukuthi luncindezelo lolu oluvela emapholiseni awuyiwo abantu basempumalanga.
Umantshi uRachel Mukanga umvumele ukuhlawula isibambiso esithi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obungamenza alele uMkhwanazi ukuhlawula isibambiso. Amalunga ebandla le-MRP ajabule ngokuhlabelela ngemva kokukhululwa kukaMkhwanazi okudale ukuba amapholisa athumele amapholisa e-support unit ngemota kunye nemota ezimbili ezikhafula amanzi alumayo kodwa baqhubeke behlabela bagcina bethuliswa iziphathamandla zamapholisa akobulawayo ekhokhelwa nguSuperintendent Nyongo owale ukukhuluma lentatheli zindaba. UMkhwanazi ubotshwe ngolwesihlanu ngemva kokupha ubufakazi kukhomishini ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Halime Monklante ecubungula imbangela yodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisikhombisa lapho acala umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi wabangela ukuba akhule eyintandane ngoba nguye owathumela ibutho lombhuqazo wegugurawundi elabulala uyise. Lokhu kudale ingxabangxoza ngenxa yokuba osakhulayo wenzano PF uDerek Nkomo ebuze ukuba wakubona na lokho umkhwananzi. Unkomo ubotshwe umkhwananzi kodwa befika enkambeni yamapholisa wakhululwa. Umkhwananzi ukhangelele ukuyazibika emapholiseni eCentral Police kanye neviki ngesikhathi icala lakhe lisathonisiswa engaphazamisi abafakazi njalo ahlale ephumula icala lakhe lize liphele. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi osomabhizimusi owaziwa ngelokuthi Queen Bee usebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umuntu lo, ukusho uMnumzana Chamisa, nguye ohuquluza inotho yelizwe ngoba iphiwa imali yeMelika kulabanye osomabhizinisi osokumenza enelise ukukhokhela iziphathamandla zikahulumende. UMnumzana Chamisa ubekhuluma lokhu embuthanweni wokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi lathoba munemunye lokhu leli bandla labunjwayo. UMnumzana Chamisa ubuze abasekeli bebandla lakhe ukuthi kungenwe na emgwaqweni abantu bayisusa umongameli Mnangagwa esigodlweni se-State House. Inkundla yavungama isithi akungenwe emgwaqweni khonapho khonapho. Kodwa umgcini sihlalo webandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi basangena ezigabeni besizwa imbono yabo bonke abantu ngalolu daba.
Ngempela sonto njengebandla leMDC liqophela ngobaba uNelson Chamisa besilo umbuthano lapha kade sithakazelela ukuthi sesile 19 years sabunjwa njengebandla eliphikisa ibandla lezanu-PF eselikuleli lizwe. Hhayi, uZulu ubuyile ngobuningi bakhe, bekugcwele bekuyubunyonyo. UZulu abekulakade befuna ukuzwa kakhulu intshukuntshu yabo ngeyokuthi senzani njengoba ilizwe seline ngekhanda.
Manje kahle kahle kuyini elikuthetheyo embuthanweni lowo okuzatshengisa ukuthi liyenzeni?
Ya, esikuthetheyo ukuthi njengebandla sonke siyazi ukuthi akulanto esiyenzayo singahambanga kuZulu ukuthi siyemuzwa uZulu iZimbabwe yonke. Sikhuluma kunje nje sesaqalisa ukuthi singene kuma-provinces, sisiya kuma-districts, sisiyaxoxisana noZulu ukuthi asazise ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi sixakulule lolu dubo bafuna ukuthi senzeni. Bangasitshela khonokho sesahlanganisa amakhanda njengebandla sesisazisa umphakathi ukuthi sesithatha inyathelo bani ukwenzela ukuthi sifeze imfuno kaZulu.
Sizwile umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa ebuza kade besemhlanganweni lo ukubana kungenwe yini ezitaladeni. Kwezwakala ungani abantu bayafuna ukuthi kungenwe ezitaladeni. Manje ke kuyini osekubambile ukuthi lingangeni?
Iqiniso lele ubaba uChamisa ubabuzile abantu kade bekhona khonapho ukuthi senzeni. Bathi bafuna singene esitaladeni khonapho ngesikhathi sona esakade sikhuluma ngaso. Kodwa okukhona ukuthi iZimbabwe kayisiyo Harare, so kumele sibhode singene emaNdebeleni, singene emashonaland ngale sizwe kulaba abanganelisanga ukuthi abuye emkhosini. Ngoba laba ababuyile yihlekanyana nje labantu, kodwa kuqakathekile ukuthi siyekuzwa laba abangazange banelise ukuthi bafike. Yikho ngisithi kusukela kuyena liviki evulwayo enaliviki esiyivalayo siyivala nje sesiqalisa ukuthi singene emgwaqweni ukuthi siyekhulumisana loZulu.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ukhulume lokhu embuthaneni ngokuthakazele embuthaneni ofanayo. Kodwa lokhu kwenziwa ukhetho ebesithi kafuni ukukhulumisana lo mongameli Mnangagwa ngoba waqelibezela kulo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
into engalinqakathekile enginanzeleleyo ephumileyo ngiyokuthi yena ngwakhe umongameli we-NDC Alliance uMnumzana uChamisa athi yena isikhathi sesifikile sokuthi akhulumisane lohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa. Sibona lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba ukuze sakhe umnotho wethu kufuna ukuthi amabandla asephalamende akhulumisane ikakhulu nxa sikhangelele udaba lolo singathi ngolwasemzini nolwama-sanction ukuthi kubanjiswane kuzane ukuthi kwakhiwe umnotho welizwe lakithi ngoba ukhetho seludlulile. Yebo, yebo, lokukhala ukuthi kwenzakalani ngokhetho, kodwa kasibone ukuthi ibandla elibusayo lingavuma ukuthi kukhulunywe ukuthi kuqalwe kutsha ukhetho. Kodwa sibona ngani kungaba lo mphumela yokuthi kungaba njani ukuthi kusetshenziswane. Okokuthi abantu basukume baye e-State House besiyabeka uNelson Chamisa njengomongameli, sibona thina kuyingozi. Ngoba okokuqala ngoNovemba kusenzakala ngo-2017 abantu babesekelana lombutho wamasotsha, yikho okwenza kwaba lula ukuthi abantu bangene ezitaradeni. Khathesi abantu kabahambisani namasotsha.
Manje elakusasa lebandla leli ulibona njani? Nanku siyabona kuthiwa kuzaba lo mhlangano we-Congress.
Esikunazelelayo ukuthi njengoba ibandla leli elikhokhelwa nguChamisa kuhlanganisa amanye amabandla abebeziza nge-MDC Alliance asebefisa ukuthi bazize khathesi njenge-MDC, kukhanya ngani kulokuvumelana ukuthi phakathi kwabo akekho omunye ongaba ngumongameli ngaphandle kuka-Advocate Nelson Chamisa. Angiboni mina ukuthi lokho kungenza kube noqhezeko ukuthi kubangani bangaxabana phakathi ngoba kungani lokho bakuvumelana. Sibona labo abasondelane eduze naye uNelson Chamisa bevumelana ukuthi isikhundla sakhe esibumongameli emhlanganweni omkhulu okukhetha nguye yedwa ozobe khona, kodwa asikezwa kukhulunywa ngezinye izikhundla.
Lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecobongula izombusazwe bekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kweminyaka elithumi lasiyagalolunye kokubunjwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC lokugcotshwa kwamnumzana Nelson Chamisa kuba ngumongameli welizwe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso ye-International Republican Institute imanyene le-National Democratic International Election Observation Mission namhlanje bethule umbiko wabakubonayo lapho bekhangele ukuqhutshwa kokhetho lweZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi lonyaka. Bathi ngokubona kwabo bananzelele ukuthi eminyakeni eminingi edluleyo abantu beZimbabwe bebencindezelwa kungaqhutshwa kokhetho ngendlela, ikakhulu kukhetho luka-2008. Inhlanganiso le bivuma ukuthi kube le nguquko encane ekuqhutshweni kokhetho lalonyaka nxa luqhathaniswa lolwenzakala eminyakeni elithumi lathoba minembili edluleyo. Okunjengokuvunyelwa kwabazobona ukhetho luqhutshwa bakwamanye amazwe, ukuvunyelwa kwamabandla aphikisayo ukukhankasa bekhululekile, ukuzinikela kukahulumende ukuba logwalo lokubhalisa abalelungelo lokuvota elingcono, nokunye kuveze ukuzinikela kwabeZimbabwe kulinguquko. Kodwa izehlakalo ezinjengodlakela olubulalise abantu abedlula beyisithupha bedutshulwa ngamapholisa mhlaka 1 kuNcwabakazi, ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamabandla aphikisayo ngemva kokhetho lokunye yikho okuhle kwaphambanisa okuningi. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights banike umkhokheli webandla lokholo olweProphetic Healing and Deliverance Ministries umnumzana Walter Magaya amalanga amathathu ukuguqula inkulumo yakhe yokuba usethole umuthi oyelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane usalinde imvumo kahulumende ukuba awusebenzise ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada batsho njalo ngemva kokuba uMagaya etshela umhlangano lentatheli zindaba ukuba usetholela umuthi athe waziwa ngelokuthi yi-aguma plant. Omunye wamalunga ebhodi kuzada uDr. Antoinette Dana uchasisa ngokuthi kungani bengavumelani loMagaya.
Izada iyakunanzelela njalo iyakwazi ukuthi wonke umuntu elizweni lakithi ulamalungelo akhe, amalungelo okukhonza, amalungelo ekukholelwa entweni ezitshiyeneyo. Kodwa ke izada isithanda ukuveza lo ongabe efuna ukukhankasa kumbeni ongabe efuna ukutsho ukuthi yena sithole umuthi kumbe umanqoba wegcikwane kumele abe esekelwa yibufakazi obugcweleyo kule nhlolisiso egcweleyo esithi khona scientific evidence and research.
Inkulumo yesifana lekaMagaya le uDr. Dana uthi iyingozi kuzulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele kungakho besithi kumele awaginye amazwi akhe
ngenxa yokuthi akulabufakazi bokuthi umuthi wakhe uyawuqeda umkhuhlane. Number 2, umphathi ntambo wogatsho lwempilakahle Ministry of Health uDr. Obhadaya Moyo kumele ukuthi angenele kulindaba akhangele ahlolisise ukuthi kwenzakalani mayelana ngalimitho ngoba kule esithi wona ama-effects kumpilakahle zabantu. Sikhuthaza njalo i-National AIDS Council lengatsha ezitshiyeneyo ezilesabelo mayelana lempilakahle yabantu lomkhuhlane lo-HIV and AIDS ukuthi labo baxwayisise abantu ukuthi abantu bananzelele ukuthatheka ngenkulumo ezingela evidence.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo eGwanda uNkosazana Chasisile Ndlovu uthi yethusa inkulumo kaMagaya.
Kade vele kuyini okwenza ukuthi uMagaya anike i-information enjengale without i-authenticity to prove ukuthi sibisibili umuthi lo wathi sewutholile uyayelapha umkhuhlane wengculaza kanye lomkhuhlane we-cancer. So kuqakathekile ukuthi intshintshe i-statement sakhe lesi engalahli abantu.
Owake wakhokhela ibandla le-Anglican Church eZimbabwe u-retired Bishop Sebastian Bakare laye usole kakhulu linkulumo okusekelwe ngunobhala jikelele we-Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe UDASIZA uReverend Edson Chakai. Abantu abedlula isigidi kwele Zimbabwe 1.2 million abaphila legciwane babikwa benatha amaphilisi ama-ARV. Ingcwethi kwezesayensi zisithi lokhe ungakatholakali umuthi wokwelapha lesi simo. Kungalesi sizathu iningi lisithi iyingozi inkulumo kaMagaya njalo izomngenisa enkingeni leziphathamandla enhlanganisweni ezisebenzisana loZulu okulesi simo abahlezi besethesa bezokholo laba ukuba betshelela uZulu eceleni ukuba achiye ukunatha amaphilisi akhe ngoba sebesilisiwe kugciwane le-HIV, umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Uhulumende ubelokhe engakatsho lutho phezu kwale nkulumo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Abe-National AIDS Council bona bahlala bekhuthaza uZulu ophila legciwane ukuba aqhubeke enatha amaphilisi akhe ngoba ungakatholakali umuthi owelapha igciwane lengculaza elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokwanda kwabantu abagcina bekhutshwa ilihlo ngokuphuza ukudinga uncedo lokwelatshwa kuseselesikhathi kulandela ukulimala kumbe ezinye izifo ezihlasela amehlo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume embuthaneni wengcitshi zezempilakahle owenziwa kanye ngomnyaka we-Medical Research Day ngempelasonto eHarare. Eyinye yalezi ngcitshi kwezempilakahle obekulo umhlangano nguSithuthwamfundo Clara Aruzibishe.
Siyaqakathekisa kakhulu i-research. And this research lessons ukuthi sibone ukuthi singancedisa njani ukuthi kuphatha kwethu isigulane kuze kube ngcono. Singawuphatha njani ngokuthi sisenze i-research ekhangela izinto ezingabe zisiphambanisa ukuthi singakulungisa njani ukuze ukuthi i-patient care yethu iqhubeke siya phambili lokhu ilunga. So sifuna ukukhangela ukuthi izinto esizenza nxa sikhangela ama-patients, izigulane, kuyini esingakwenza ukuthi si-improve.
UDokotela Tawanda Mute wekolitshi leyunivesithi yeZimbabwe uveze impumela yenhlolisiso ayenzayo esibhedlela saseKuru Kagubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lwezempilakahle lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondoloza kwezempilakahle yamehlo kuzulu wonke lakuhulumende kuleli. UDokotela Tawanda Mute wekolitshi leyunivesithi yeZimbabwe uveze impumelelo yenhlolisiso ayenzayo esibhedlela saseKuru Kagubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondolozwa kwempilakahle yamehlo kuzulu lakuhulumende. UDokotela Gwathirera Jabangwe uthi izifundo lokucubungula okunje yikho kuqakathekile kangaka.
Ama studies ayenziweyo lempumela yama studies wona lawo kuphuma amazwi kuphuma izinto ezingasebenziswa ngabantu abaningi okusangahlanganisela omongikazi, odokotela noma isigulane mayelana ngempilo kubana sibe lempilo enhle njalo sibe lempilo ende.
UProfessor Aruzibishe uthi imfundiso kuzulu lokuqiniswa kwemikhankaso kuqakathekile.
Le competition ukuthi sibone ukuthi onguye opresente le i-study ethe yadlula amanye yithi and kule mvuso ekuceleni kwakhona.
Kunhlolisiso le uDokotela Mute uthi abantu abaningi balimala engozini zemsebenzini lasezindlini okugoqela ukulinyazwa nangama-fireworks ngezikhathi zekhisimusi lokulwisana emolini. Ethi kudingakala ukuba kukhankaselwe ukuvikelwa kodlakela, ukusetshenziswa kwamabhanti abantu nxa besezimoteni, ukusetshenziswa kwempahla evikela amehlo emsebenzini kanye lokwengezwa kwendawo ezelapha amehlo eziduzane lozulu. Umbuthano we-annual medical research wenziwa kanye ngomnyaka ekolitshini le-College of Health Sciences e-University yeZimbabwe. EleZimbabwe lilesikhwama se-workman's compensation esimela ukuphathisa abawelwa ludubo lokulimala besemsebenzini ngaphansi kohlangothi lukahulumende olwe-NASA. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Another summer, another heater. Heater.
singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi lizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama-LTGS kanye lama-bond notes, wona athi alesi sinto esifanayo ledola leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngosithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.